Apo nyika iri kurangarira zuva remagamba dzimwe mhuri dzakasiyiwa nemagamba aya dzinoti hapana chadziri kuwana kubva kuhurumende kuti dzirarame. Amai Josephine Madhakwa Marova vane murume wavo akavigwa pamarenda emagamba muchinhoi vaJameson Madhakwa. Vanoti hapana chavari kuwana kuti vararamise mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Madhaka akafa vasati vaitwa iyaibva veibve vakarangarira vana vake kuti munhu akarwa hondo zvakasiyiwa ende akarikomana avana vanga vatoshaya pazvakazoita. Varangarirwawo vana vavo vapiwawo vakapiwawo mamakomeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
iku anoti hapana chavari kuwana sezvo vanin'ina vake vachifanirwa kuenda kuchikoro.
So far hapana zvomo mabenefits anenge aripo dzichaizungudzi tanguyawo nhasi tingoremekedzawo vabereki vedu ezenation nevamwe.
Shepherd anoti dai vana vevaimbove varwi verusununguko vakafa vawaniswa mukana pane zvirongwa zvinoyamura vechidiki munyika.
For example, we still be in my youth and we still growing with my projects and one of the leader quit. Probably not good, maybe in the sense of it will be an added advantage to us as children who are four veterans to be given priority on my programs and it were a youth funding.
Mudzimai wava Ben Gumbe, amai Clarissa Gumbe, vanoti vakambonyoresa mapepa ekuti vapiwe mari asi hapana chakauya.
Takatombenda tikanosiriswa mafomu tikanzinzi hapana chakabuda.
Amai Gumbe vanoti vaida kumbosangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yekuti vararame asi musangano uyu hauna kuzoitika sezvo vaida kutaura zvichemo zvavo zvose. Asi mumwe wechidiki anga ari kumhemberero dzanhasi muchinoi muzvari Jacqueline Moyo vanoti vana nemhuri dzakasiyiwa nemagamba vanofanirwa kushanda kuti vararame sevanhu vose nekuti vanhu vakawanda vakarwa hondo yechimurenga nenzira dzakasiyana.
Indozvo zvamaitika ngatingotenda kuti vari hama dzavo dziri dzakavigwa kuiros ecaiko takatorekognizwa kunzi magamba kune vamwe vari kunzewo ku vasina kana kumbopiwa chicherechedzo chekunzi vakafira nyika kaivo ngavatoshandawo semumwe munhu wese.
Madzimai kana varume vemagamba akapiwa ruremekedzo rwegamba redunhu hapana chavari kupiwa semubhadharo webasa rakaitwa nevarume kana vakadzi vavo. Hatina kunzwawo kuti varume kana vakadzi vakasiyiwa nevakaitwa magamba enyika vanopiwa mari sezvo vakawanda vavo vanga vasingade kutaura nezvenyaya yemari nekutya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Atachigoriwa.